taone hurumende kuti richange richiwedzera dziviriro maererano nedenda rekorona muzvikoro idanho chete rinokwanisika kuita kana hurumende ichinge yapa zvikwanisiro zvakakwana muzvikoro nekuti dambudziko riri kuitika kuti nyaya yekorona inge ichiwedzera muzvikoro inyaya yekuti zvikoro hazvina zvikwanisiro zvakakwana zvazvimwe zvikoro hazvitorina kana mvura yekuti vana vange vachigeza maoko hurumende haina mari yayakaisa yakawanda muzvikoro zvekuti zvinge zvichibatsirikana kuti zvikwanisiro zvese zvinge zviripo saka kuti titi vachawedzera dziviriro pasina mari yanga yaiswa ukoko zvinova zvinhu zvisina musoro pakuona kwedu
zvii zvaifanira kuitwa semaonero enyu vachere
tiri kuti isisu sesangano romira varayiridzi wekumaruwa takanga tagara tataura kuhurumende kuti hurumende yaifanira kuita zvakataurwa neunesco kuti varayiridzi vose vanga vachapiwa vaccine vasati vadzokera kuzvikoro uyezve paifanira kunge varayiridzi nevana vose vateswa kuti hapana here vane denda iri vasati vanosangana vachiungana kuzvikoro asi hurumende haina kunge ichiteerera pari zvino kwava kuyeuka bako wanaiwa hurumende ngaigadzirise zviri kuwanika zvichidikana zvese iwedzere mari muzvikoro kwete kuti isiye mutoro kuvabereki vanova vasina mari panguva ino nekuti upenyu hwevarayiridzi neupenyu hwevana wechikoro upenyu hwakakosha uye denda irakapararira muzvikoro zvekare rikasange risina kukondroriwa richawanikwa richatapurirana even kuvanhu wese kunyange munharaunda dzakatekeshera
nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yecovid-19 mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi sesangano muri kuona sei danho iroro
sesangano reatuzi tiri kukurudzira kuti varayiridzi vange vachibayiwa nhomba inyaya iri kuenderera mberi asi tiri kuti dai zvaitwa nokukasika uye hurumende yaitawo kuti information yaita disseminate paitwa information yakati nyanyei pamusoro penyaya yekubayiwa kwenhomba iyi nekuti information haisi kunyanyotenderera yekubayiwa kwenhomba asi tinokurudzira kuti varayiridzi vange vachibayiwa nhomba kuti vange vachidzivirira kudenda recovid.